manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo mbudzi 12/2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Iri vhoti rinonyararidza vanoda kufamba vachinyepa vachitizanope zvaitivi navanhu hakuna chinoratidza kupiwa kwebato rezanope kupfuura vhoti inopinda ballot.
Bato reZANU-PF rotora chigaro cheGutu West muNational Assembly mushure mekunge mumiririri wacho vaJohn Paradza vakunda musarudzo yeby-election yakaitwa neZuro.
Hakuna hatisati tasvika pachinhanho sekuti yekuti senyika tinokwanisa kubata sarudzo dziri pachena dzinobudisa munhu anenge achidiwa munhu anenge achidiwa nevanhu kunyanyanyanya kumaruva.
Asi vebato rinopikisa reCCC vanoti sarudzo iyi haina kufamba zvakanaka sezvo vachiti nhengo dzavo dzaichichidzirwa nevanofungidzirwa kuti ndevebato reZANU-PF. Mumwe murwiri weCCC vatapfuma nei Masaya vekumabhuku vakapambwa neZuro pamwe chete navaJeffrey Carlos nevanofungidzirwa kuti vasori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF ratora chigaro cheGutu West muNational Assembly mushure mekunge mumiririri waro vaJohn Paradza vakunda musarudzo yeby-election yakaitwa neZuro. Vaparadza avo vanova zvekare mutevedzeri wemunyori anoona nezvevechidiki muPolitbureau vawana mavhoti zviuru makumi nemaviri zana nemakumi mana nemasere 12,147 kuti vakunde musarudzo iyi pamwe nevakakwikwidza vakazvimirira vaSebastian Mudzingwa vachiwana mavhoti chiuru nemazana masere ane makumi masere nemashanu 1,775. Vamwe vange vachikwikwidza musarudzo idzi ndiva Ephraim Murudu nava Robson Kurwa veNCA. Izvi zvaziviswa mangwanani ano paConstituency Command Center paMatiza Primary School nevanga vari mukuru wekufambiswa kwesarudzo idzi vaAugustine Musasa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira tinzwe pamire bato ravo.
Sebato reZANU-PF zvinotifadza nekuti simbaradza kana vana veZimbabwe vachiratidza kuti vari kuwirirana nekutenderana nemapolisi ari kuitwa navamunangagwa. Iri vhoti rinonyararidza vanoda kufamba vachinyepa vachiti ZANU-PF haidiwi navanhu hakuna chinoratidza kudiwa kwebato reZANU-PF kupfuura vhoti inopinda ballot. Isu seZANU-PF zvinotipa simba kuti tichiramba tichiwedzera kushanda pamapolisi edu nekuti zviri kuratidza kuti isu zvatinoronga nezvino
Asi kakunonzi vanhu vaichichidzirwa zvemhando yepamusoro kwaGutuko kuti muzohwina kudai munotiwo nemashoko iwawa.
Zvekuti munhu akatyisidzirwa handioni zvichishanda nokuti ino nyika yeZimbabwe nevanhu vakadzidza vanoziva kuti pandinopinda mubaloti ndinopinda ndoga. Sandiaita imomo dini ndoga tinozviziva nemwoyo wangu saka ani hazvokuvhundutsirwa dzinenge dziri nhema dai taitovhundutsira kana kuita zvakaipa kudaro pose potsi taisatozovhoterwa chinoita ZANU-PF ivhoterwe inhau yekuti tinoita maprogiramu anenge achiindisa nyika mberi ende iye opposition anongoonekwa kuti chavo izvezvi pavafugasta havana chavanokura kungokonaka vachinetsa shungu chaidzo nekuti Zimbabwe ine mberi havana
tarisirowo yenyu sebato kwagutuko zvamahwina kudai yava ipi
isu tichibva kwagutu takuda kuti tindokunda zvemitsindo muna December kubulawayo kuti tichinda tichindogadzirisa zvakakanganiswa muaugust kubulawayo tikunde vanhu vashare vanhu vanovatungamira vanovashandira vachivaitira zvakanaka vachiendesa nyika nenzvimbo dzavari mberi izvozvo zvinokwanisika nezanup f parts
avo vange vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanup f vafarai marapira vange vari parunhare kuHarare nestudio 7 tabatawo vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa reCCC vapromise makwananzi kuti tinzwewo divi rebato ravo panyaya iyi
sematauro ari kungoita munhu wese zvabuda musarudzo izi zvinongoratidza kuti sarudzo dzemuzimbabwe dzoda kuti dzigadziriswe hakuna hatisati tasvika pachinhano yekuti senyika tinokwanisa kubata sarudzo dziri pachena dzinobuditsa munhu anenge achidiwa nevanhu kunyanyanyanya kumaruva ndokwatinoona kuchiitika chitsotsi chakawandisa kuvhundutsira vanhu kwakawandisa kupisa misha yevanhu kudzinga maagents nezvimwe zvakasiyana siyana zvinoita zvinoreva kuti zvinenge zvabuda musarudzo izvozvo hazvitambiriki
saka nezvose izvozvi zvamuri kubata zvamunoti hazvifambi zvakanaka musarudzo muchiti kudini kuenda mberi
nyika yakamira pakaoma mukoma wangu yakamira pekuti panofanira kuti pagarwe pasi paitwe nhaurirano yekuti nyika iende mberi mune zvakanaka iende mberi paite kuvandudzwa kweupenyu hwevanhu hatigoni kuenda mberi nemamiriro atakaita tichiita basa rekuuraya vanhu kuvhundutsira vanhu kupisa misha yevanhu tichizviitira sarudzo chete chete kuti tiite zvinhu zvakaoma kudaro tichiitira kuti tisarudze tiwane simba hazvigoni kuti zvirambe zvichiitika izvozvo saka naizvozvo isusi tinoti munofanira kuita kutaurirana munyika nyika igadzikane pazoitwa sarudzo dzisange dzichigutsa munhu wese kuti sarudzo dzakaitwa nebudikidzo yacho yanga yakajeka uye iri fair and free
avo vange vari vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa reCCC vapromise makwananzi avo vange vari parunhare kuHarare nestudio 7 mumwe murwiri webato reCCC vatapfuma nei masaya vekumabvuku vanonzi vakapambwa nezuro pamwe chete navajeffrey carlos nevanofungidzirwa kuti vasori vajeffrey carlos vanonzi vakawanikwa kumapurazi ekwachabwino kushamba nezuro kwakare asi vatapfuma nei masaya havasati vawanikwa vakakwikwidza vakamirira CCC kumabvuku musarudzo yemunanyamavhuvhu vamunyaradzi Fibion Kufa kutizwi vaudza Studio 7 kuti vange vachiri mushishi kutsvaga mumwe wavo uye vasvitsa nyaya iyi kumapurisa hatisati tagona kunzwa divi remapurisa panyaya iyi asi Studio 7 icharamba ichitsvakurudza kuti zviri kufamba sei tigokuzivisai zvizhinji kana tanzwa mafambiro ari kuita nyaya iyi Muhondo yeIsrael neHamas iri kuenderera mberi chikwata cheHamas chiri kuzivisa nhasi chazivisa manherano kuti chiri kumbomisa nhaurirano dzekusunungurwa kwevakapambwa nekuda kwemabatirwo ari kuitwa nyaya dzehondo iyoyi neIsrael kuchipatara cheAl-Shifa muGaza mumwe mukuru wePalestine audzwa nezvehurukuro dzekutapwa uku audzawo vatori venhau dzakasiyana-siyana pasina kudomwa mazita kuti kufambira mberi kwechibvumirano chaizosanganisira madzimai 50 kana kusvika 100 vana uye vakura kuburitswa panguva yekumbomira kwemazuva matatu kusvika 5 mukurwa chave kumbomira asi nhasi tichatarisa zviri kuvhiringwa nehondo iyi kuIsrael neHamas zvinobata nhau dzekurima muZimbabwe sezvo Zimbabwe neIsrael dziine kudyidzana munyaya idzi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvekurima vari sachigaro veboard reada vaIvan Craig kuti tinzwe maonero avo.
Ewa, ichokwadi, chokutanga, tongoda kuti aiwa tine hurombo nezviri kuitika kuIsrael ikoko nenyaya yehondo iyi. Zvinhu zvakangoitika vanhu vasina kutarisira. Tinoona isusu kuti kuIsrael ndo kune dzimwe nzira dzekurima dzataikopawo tichitevedzera kuno zvichienderanawo nekuchinja kwemamiriro ekunze enyaya yeclimate change. Saka climate smart agriculture ndio kwanga achiwanika ikoko.
Ko iye murimi kumunda chikurukuru changa anongedzera achiti azo rasikirwa nacho chinozogona kuvhiringwa nehondo iyoyi ndechipi?
Tinoona isusu kuti nyaya dzekuti izi redu inge risinamira mushe mvura inenge iri shoma chii chatokwanisa kunge tichiita zvimwe zvinhu taikopawo kubva ikoko. Tozoona isusu kuti muno muZimbabwe mamune makambani kana kuti mune makambani ekuIsrael anoita zveirrigation, vanoita zvembeu, vanoita zvemishonga yekushandisa muminda maorganika. Makambani aya nekufamba kwenguva anogona kuti kupera kunenge kwakuita mastocks vanogona kushaya mukana wekuti vaudze zvimwe zvinhu zvekuti zvizvipurese zviya zvinenge zvapera.
Marimiro anhasi ari kubatsirikana nenzira dzipi kubva muukama hwekudyidzana kwezvekurima nenyika yeIsrael nedzimwe dzakakomberedza dziri kuvhiringwa nehondo iriko iyoyi?
KuIsrael kunoitwa mbeu dzemavhegetable dzakawandisa zvekuti makambani mazhinji anoita mavhegetables imo muno tongoti nemusadak vanenge vakukwanisa kuti mavhegetables iyayo anogona kupedzesera akushomeka zvichizokonzeresawo kuti mambeu dzemavhegetables idzodzo dzizodhurewo munyika muno nokuti dzinge dzaakushomeka kwadzinenge dzichibva ikoko.
Murimi wanhasi wobatsirikana nenzira dzipi kana hondo iyoyi ikazoramba ichienderera zvamataura zviya zviwanikwa zvochitanga kushomeka kana kutotadza kuwanikwa, angaita zvipi kuti arambe ari kumunda?
Zvatinge taakukurudzirana ndezvekuti ayo makambani angatitumira zvinhu zvekushandisa kubva kunyika iyoyo. Ngavatitsvage dzimwe nyika dziri kuita zvinhu zvakafanana kana kuti zvakatonaka kudarika izvozvo zvine mitengo yakanaka, uchitanga kuunzawo kuitira kuti pazvimwe zvonzi zvekuku zvavharwa tinge tane dzimwe nyika dziri kutipa mbeu nezvimwe zvishandiso zvakasiyana siyana zvekuitirawo kuti aiwa varima vazonziye kurwadziwa nekuzoshaya kwezvimwe zvinhu zvavanenge vachiwana kubva kunyika yekunana Israel ikokoko.
Avo vange vari nyanzvi yezvekurima vari sachigaro weboard reada vaIvan Craig vari parunare kuHarare nestudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki. Nhasi tina Taboka Ncube achitaura nemumwe muchinda ane makore ekuberekwa 20 nemapfumbamwe 29, Chris G nevamwe vake vanobatsira avo vasina pekugara mudhorobha reBulawayo nechikafu, zvipfeko nezvimwe. Anoti ane shuviro yekuvhura nzvimbo yekubikira chikafu chichange chichipiwa vasina pekugara pachena mudhorobha iri. ngatinzwei hurukuro yaita na Taboka Ncube we Studio 7.
Kubatira nongo batira wanenge takwanisa mara nezvapinge takwanisa ari zvino zvino kusafu kuzvidzo ndi ndi nobatira vamene ende kuseka kana nemachira kuseka
ye vanhu sofa vamabatira ndeve kupi
right ichinzi kunonyanya kukonzerwa zvakanyanya nevanhu vari mumati vanhu vari mumati sometimes we tend to forget them kuti vanhu vanoti nezvoti vanhu vanenge vachitoro anenzida autonomy zvakanyanya after making conversation now we need to realize that we don't have to do anything about it. So normally, if you don't talk to the one who is the most problem, you are not going to be able to pass the rest of the day.
Si, chakaita oti mufunge kutanga basa rakadai. Vanhu vakaita sei chii chakakubatanidzai pamwe chete kuti munge muchishanda muri pamwe chete kudai?
Right, what I will say is, of course, the impact is the social media.
Muchienda kumberi makatarisira kunge muchisimudzira basa iri zvekumba sangano here kana kuti muchangoramba muchingoita nenzira yamurikuita nayo? Kana paine vamwe vari kuda kubata pamwe chete nemi vari kuda kubatsirawo vanogona kukubata isei?
Number 0 7 7 7 5 2 7 5 1 0 7 7 2 7 5 1
Avo vange vari va Chris Godfrey avo vanozivikanwa nezita rekuti Chris G vange variparunare kubulawayo na Tabuka Ncube we Studio 7. Iko zino tochienda kuna Tanonoka Wande, achitipa chirongwa chinotarisa nyaya zvezve chitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Manero akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande, nechimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ngatinzwei mubvunzo wanhasi unobva kune umwe mutereri wedu.
PaStudio 7 vakadiko vana mukoma Wande, aiwa ini ndinoitwa mukoma Andrew Jaregwa. Kuno kuchipindo uko ndinokumbira kubvunza panhau yeuapostora vakanga variko vana Pita vana Pauro kudaiko kwavo kwakasiyana vamwe vakataurwa vaibatanwa naJesu achiri mupenyu vamwe vakazosangana naye mukuvamba saPauro kwozoitawo vamwe vana Bhanabhasi vakatsanangurwa nemweya mutsvene uvedu vatinawo nhasi anongoti aparidza mazuva maviri matatu akutonzi apostori Timoti aparidza mazuva maviri matatu apostora Marasha uapostora hwavo uhwu huri kubvekinhai tumwa neshokuriitira vari kufamba naro ndoda kuzivisa ipapo tibatsireiwo ipapo
kutidetsera netsananguro yemubvunzo uyu tabata mufundisi Richard Moyo vari kusouth Africa. Pastor Moyo,
regai ndipindure mubvunzo wabvunzwa na mukoma Andrew Charekwa kusipinge uko vabvunza mubvunzo wakanaka kukosei vaapostori vanhasi vaakungonyuka vawanda vaakungosiwa mazita akasiyana-siyana vakasarudzwa nani vachiita izvo Jesu Kristu panguva yavakanga vari panyika pano vachiri panyama nemweya zvatiri tose vakasarudza vadzidzi vavo gumi navaviri namasita avo vakati zvovana Pauro zve vakazosarudzwawo nemweya mutsvene naBhanabhasi nana Timotheo nevamwe ko kusei ava vaakuwanda vakasarudzwa nani isu twakadanwa nani soko ramwari rinotidzidza zvakanaka uri zvikuru kuti vafaridzi vanotofanira kuti vave vazhinji vave vakawanda nekuti tinoziva kuti Jesu pane paakatuma vadzidzi vari kundofarisa nekuporesa vamwe vakataona vamwe vanhu vakanga vachi iraira madhimoni zarenyu asavadzivisa asi Jesu anoti vairaya nezaraka zine renyu kanzi nai pamusoro vadzivisi vamwe vamodede saududzira kuti vafaridzi vanofanira kuti vawande nekuti munda mukuru unoda vashandi vazhinji unoda vanocheka vazhinji iro soko ramwari rinotaura kwazvo kuna Ruka chapter 13 pamusoro wemashoko uripo vana makumi manomwe vanoti kungondofaridza kundoparidza nokuporesa sawani shure kwaizvozvo ishe wakati akagadzazve vamwe vana makumi manomwe akavatuma vaviri vaviri pamberi pake mumaguta ose uye kose kwavakanga achida kuenda akati kwavari kucheka kukuru asi vabati vashoma naizvozvo kumbirai kuna wokucheka kuti abudise vabati vazhinji pakucheka
mushoko ramwari mune dudziro here pasamoyo
shoko ramwari rinodudzira zvakanaka kuti Jesu atuma vadzidzi vake kundoparidza nekuporesa akati rambai muchikumbira kuti vamwe vabatsiri vave vazhinji vanozocheka kuti munda waibva munda wakura unodzidza kuti nyika yakakura iri kuda vanhu vakawanda vanofamba neshoko ramwari vachiparidza vhangeri rajesu kristu sezvatinoziva kuti jesu achitaura kuna Matthew chapter 28 kuvhesi ya 19 na20 anoti endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose mavabvukanzirisa vemwana kuva nemweya mutsvene kunodzidza kuti vanhu vakatumwa nevhangeri vanhu vazhinji vana Pita vakafamba neshoko ravo kukauya vakawanda kuburikidzawo nesuwo pano tiri vamwe vamwe vacho vari kushanda neshoko rajehovha vari kuparidza iro vhangeri nokuti vanodiwa kuti vashande mukati memundawo vanhu vakawanda zvikuru sezvatinoziva shoko rajehovha mwari rinotaura futizve kuna Johani chapter 16 pamuzambiringa jesu ati ndiri muzambiringa wezvokwadi isiri matavi kwakuti matavi ose ari muna kristu anofanira kuita basa rakristu nenzira yakanaka asina zvibereko achabviswa achabviswa akakandwa mukati memoto saka nhau yokuwanda kwevanamati ivaapostori chiri vakawanda nenzira ipi vakatuma zvakasiyana-siyana izvo zvisa kudyai mwoyo nekuti nemiwo mukoma Andrew Charekwa munofanira kuti muriwo umwe wacho anotofamba achiparidza vhangeri kuti kristu akatuma vanhu vazhinji kuti shoko ramwari riende mberi ndosakamutora shoko rajehovha richitekesera vanhu vachiwanda vanotoparidza vasoma munda uyu unoda vanhu vakawanda unoda vanotocheka vakawanda nokuti zviyo zvaibva chero zvakadaro shoko ramwari rinotaura kwazvo pamusoro pemasawi zvanzi regai masawi nezvio zvikurirani kuna Matthew chapter 13 verse 29 pakava nezviyo zvakamera kwakuti mukurarama kana kuti mukunamata kuvatsvene kavapostori ipapo munogonawo mao nemasawi anogona kuuya vakapfeka matehwe gwaivo vari mapere asi vanhu vakafana iwo vakafana masekunzi anozoonekwa pai pakuchekwa saka anoziva izvo ndikristu saka vaparidzi vanofa kuti vawande sezvamunozva kune rudzi rwakanga rwuhwe jopa wana korios vakatumwa wana kristu vakafamba vachiparidza vhangeri vanhu vakatendeuka kana usiwa kagadzova muvanhu vaapostori uku kuti shoko ramwari ende mberi saka vapostori vacharamba vachiwanda kuwanda kwevapostori hakuna kuipa asi shoko rajehovha rofa kuti riende mberi kuwanda kwevanoparidza vhangeri hakuna kuipa
tinotenda pastor Richard Moyo netsananguro yavatipa ndipo panoperera chirongwa chanhasi tumirai maaudio enyu kuwhatsapp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda kuna Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo katinoshandisa muchirongwa chino. Chikwata cheDynamos chapinda pachinzvimbo chechipiri muCastle Lager Premier Soccer League izvo zvave kusimbisa mukana wavo wekupedza mwaka uno vari pachinhano chechipiri ichi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi charova chicken in 2-1 ndopinda mapoints makumi mashanu nemana uyezve pachinhano chechipiri asi chakaenzana pamapoints nemanika Diamonds iyo iri pachinzvimbo chechitatu. Chadwick Nyawa naElton Chikona ndivo vakandira Dynamos zvibodzwa zvakakosha izvo zvaudza mhemberero mumusha weDzimbare. Dynamos yanga isina vatambi vayo vaviri Frank Makarati naTanaka Shandirwa pamwe nemurayiridzi wavo Genesis Mangombe avo vane chikwata chenyika cheZimbabwe kuRwanda. Lloyd Sugove ndiye arungofanurayiridza chikwata ichi pachinzvimbo chaMangombe. Islanders yarova Herentals 2-1 muBabafield Stadium. Bosso iri pachinhano chechina asi kwasara mitambo miviri chimwe chezvikwata cheDynamos Manika Diamonds neHighlanders chinokwanisa kupedza chiri pachinhano chechipiri. Kurohwa kwaitwa Herentals neBosso kwasiya maStudents ari pachinzvimbo chechitanhatu nemapoints makumi mana nemasere asi murayiridzi wavo Kumbirai muti wekuziva anoti ingadai vasiri pavari apa dai vasina kudonedza mapoints nezvikwata zvavanoti zvidiki.
Confidence dzokomana uye nenyaya yekudzerera kana vachitamba nematenzi ari almost of the same level.
Mhemberero iri kuenderera mberi mumusha weNgezi Platinum Stars zvichitevera kutora kwavakaita mukombe weLeague nezuro. Murayiridzi wechikwata ichi Tekshua Chiragwi anoti kunzwisisa chinangwa chechikwata chavo kwevatambi vake kubva mwaka wapera ndiko kwaita kuti vatore mukombe weLeague uyu. Asi Ngezi haisati yapedza basa remwaka uno sezvo vane mutambo wechibuku trophy neDynamos uyo uriko musi wa3 zvita muBaobab Stadium. Mune mimwe mitambo yatambwa nhasi Yadha yarova FC Platinum 2-1. Triangle yawira pasi mushure mekurohwa 2-0 neBlower Chiefs zuva rimwe chete wange yashandisa kutambira pamusha ndokunda Black Rhinos 3-0 ndokubudawo mugungano ratarisana nenjodzi. Green Fuel yaita mangange 2-2 neCapes United mushure mekunge Capes United yambenge yakarohwa 2-0. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe cheMawarriors chiri kuungana chese muKigali mangwana vakamirira mutambo wekutanga we-2026 World Cup neRwanda uyo uri kune chitatu nenguva dza3 masikati. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno nezvemusouth Africa vatove muKigali kumirira vatambi vanotambira zvikwata zvemhiri kwemakungwa kusanganisira Marvelous Nakamba uyo anotambira Luton Town muEnglish Premier League. Vamwe vatambi vari kubva mhiri ndeJordan Zemura weUdinese kuItaly, Brandon Galloway Plymouth mu English Championship. Tine Jadebe we Houston Dynamo ku USA. Munashe Garanganga we Sheriff Tiraspol ku Moldova. Pamwe na Admiral Muswe we Exeter City ku England. Ndaka mirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Carriott.
Na iyo inyaya tabata shika kumagumu echirongwa chedu muHarare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda baku VOA.